Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei paFacebook page reVOA Shona nasi panga pane hurukuro yechirwere cheshuga.
Ini ndirwa Kenneth chichidzaomba baheni. Ndiri kuBrits South Africa Klanfontein. Ndakadichida kuti Dr. Vati batsire kuti zvisa nyaya yechirwere chapedza ruzhinji cheshuga. Kana mbudzi wangu uripo pana Dr. Ndokutizo, munhu angaziva sei kuti ishuga iyi iri kundinetsa mumwiri wangu, uye pangaita mafeatures here angangodaro angari aripo pakuti munhu agone kuziva kuti no, kana ndichinge ndisingazivi kuti ishuga iyi, through this feature ndinogona kuziva kuti no, shuga yatanga mandiri, nekuti shuga chirwere chekuti izvoni chapedza vana vevaridzi. Ndozvozvonekunga ndichida kuti Dr. atibatsire kuti tigete chinyatsozvisana nekuziva.
Ndatinozi Moses Zembera kumaundi aro nerushinga. Ko ini ndingazivisei kuti masymptoms chirwere chikara chinge chandibata apo ndienda angogara ndisati ndamboenda kunana chiremba, masymptoms acho anenge akamira sei? Ndozvatoda kuziva izvozvo.
Okay, ini ndiri kushavane kuZimbabwe. Nyaya yatauda kufunda nyaya yeshuga. Diabetes, like diabetes 2, inopera here kana waitswa pamatablets? So tinozokwanisa kumarega futi.
Takwanisa kuwana mutungamiri wesangano reZimbabwe Diabetes Association, Dr. John Mangwiro. Avo vanga vari kutaura kuti munhu angazive sei kuti ave nechirwere cheshuga.
Vazhinji vari kubvunza zviratidzo zveshuga. Shuga hapana nhengo yemiviri yainosiya. Inogona kuya iri stroke chaiya yatinoti munhu arohwa nezvishiri kana nechipfambo. Enda muromo padii kune ropa hazvichashanda. Shuga inouya yakavhara maziso, munhu haachagoni kuona nemaziso. Shuga inogona kuumbura zvakare mazino. Shuga inogona kuya munhu nemwoyo usisashandi zvakanaka. Umburatitanana makumbo matanda kuzvimba. Uyezve shuga inogona kuuraya itsvo zvekuti munhu anenge asagoni kana kuita weti ogara akazvimba miri wese. Uyezve shuga inogona kuita kuti munhu aite manyoka asingaperi, kutotadza kuinda kudondo mweya wangogara achirutsa. Shuga zvakare inogona kuita kuti munhu atadze pabonde, wedza murume oro mukadzi. Anogona kukoniwa zvepabonde izvi agoshaya kuti chiri kuitika chii. Vamwe vanobva vauya vachiti makumbo ari kupinda chando kana kupisa nenyaya yekuti vatoinoi shuga yapindewo kumakumbo ikoko. Kumakumbo ikoko kunogona kuita maronda asingapori, asingateri. Uyezve vamwe vanhu vanogona kuita mamota anenge achimbobuda chero zviya zvinonzi maogoni kugara unogara semota rinongogara parimota. Saka vanogona kuita mamota asingaperi. Uyezve vamwe vachiita zvirwere zvemabhonzo angava etsoka, mapfupa kana matsi kana marisi chaiwo. Saka shuga hapana painosiya. Ndezvekungoti kana usingazwi zvakanaka, munhu kungoona ana chiremba vako zvinokubatsira, vanogona kucheka shuga kuti ndiyo here.
Kana musati mafarira Facebook page yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.